nyaya iripo ndeyekuti hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwana kuti ange achibhadhara nemaUnited States dollars kunyanyanyanya takatarisana nezvemazamanation ezimbabwe. Mari iyi haizi kuenda kuchikoro, imari iri kuenda kuzimbabwe.
Vabereki vakatarisana nedambudziko rekuti zvikoro zviri kuda kuti vabhadhare mari idzi nemaUS dollars chete, ndeapi matano avanogona kutora kuti vabatsirike panyaya iyi?
Saka kana paine vanenge vanzwa kukunyunyuta vanoenda kuZimsec, nekuti Zimsec ndo inoseta mastandards ayo. Kana yati iyo iri kuda kutora mari nemaZWL yozoti tozoda kutora futi nemaUS dollars, munoenda kuZimsec. Hakuna chikoro chine mubvumo wekuti chitaure kuti tiri kungoda ari maUnited States dollars paexamination fee. Nekuti iye examination fee yeZimsec, Zimsec ndo ichazotora mari iyi kuti igadzirisire mazamanishoni evana vachanyora.